murairo wokuyanana newerudo. Murairo wokuyanana newerudo. Ndiri kupfuurira mberi nechitsauko chechipiri chetsamba yaJohani yekutanga. Muchitsauko chakapfuura ndakange ndiri pandima yekutanga kusvika pandima yechina. Nyaya huru yaive yekuyanana. Kana uchiri kuyeuka zvandakataura, ndakataura ini ndichiti pakadambuka ukama pakati pemunhu nemusiki wake, pakati pemunhu naMwari, pakati pemunhu naYahwe. Pakadambuka ukama ihwohwo wandikati inini muchirongwa chakapfuura, kana uchiri kurangarira, wandikaisirira kachirungu ndikati vertical relationship. Payakakanganisika pakabva pakonzerawo kudambuka kweyandakati inini horizontal relationship, kana kuti ukama pakati pedu sevanhu, pakati pangu nomudzimai wangu, pakati pako nemurume wako, pakati pako nevana vako. Chinoita kuti mwana apandukire mubereki chinombova chii? Chinoita kuti mwana apandukire munhu akabatsirana naMwari kuti iye ave panyika pano chinombova chii? Ndinogara ndichiyeuchidza vana vangu kuti hamuna kusikwa naMwari chete kai, musazvikanganwe izvozvo. Ndoziva kuti vanzviri vakuru veBhaibheri vaakutoti mamunzwa zvino chidimuro uya waakuchitaura mashoko ekumhura Mwari. Handizi kumhura Mwari, akasikwa naMwari chete chete pasina kupindira kwomunhu ndiAdhamu. Kuti Evha avepo, Bhaibheri rinoti kwakatorariswa Adhamu ndobva rumbabvu rwake rwabviswa. Hazvirevi kuti Evha haana kusikwa naMwari, asi zvinoreva kuti Mwari akashandisa Adhamu kuti asike Evha. Vana vangu kuti vavepo, Mwari vakashandisa inini kuti vavepo. Mino, nzeve, ganda, ruvara rwevana vangu harubvi kuna Mwari. Chinzwai chidimuro uya zvino. Zvinobva kwandiri. Ndakapinda mumubatanidzwa naMwari kuti mwana wangu avepo. Saka Mwari ndiye akaita sarudzo hongu, ndiye akazvida hongu, akaita sarudzo iye akatonga kuti iyi ndo nzira yandichaunza nayo vanhu panyika. Ndichashandisa baba namai kuti mwana avepo. Saka chinozoita kuti mwana anditarise achindiona semhandu yake chiko? Chinozoita kuti mwana anditarise achindiona semunhu asina basa chiko? Chinozoita kuti mwana anditarise achindiona sebepa chiko? Chivi kuputsika kweukama pakati pedu zvinobva pakuputsika kweukama pakati pemunhu nomusiki wake. Kweicho chinoita kuti baba vakazvara mwana, vakashandiswa naMwari kuisa mwana mudumbu raamai kuti aumbwe, aurungudwe, vavewo musiki pamwe chete naMwari. Unonzwa zvichinzi vabata mwana iye yechibharo. Ndinozviverenga mumapepa mazuva mazhinji, mapepa nawo achitaura hanzi mwana abatwa chibharo nababa vake. Rimwe zuva ndaiverenga mune rimwe bepa nawo, mbuya vane makore 72, wanyatsondinzwa here, 72, hanzi vabatwa chibharo nechikomana changa chine makore 19. Naimvedwe, chii ichocho? Chivi kupatsanuka kweukama pakati pedu sevanhu zvinobva pakupatsanuka kweukama pakati pedu naMwari. Ndosaka chinhu chakadaro chichiitika. Hapana imwe tsananguro yandinganzwisise. Ndinozviziva kuti vana mazvikokota vekufunga, vaya vanonzi mapsychologists nemasociologists vanoona mitemo yemagariro edu, nevamwe vakasiyana-siyana masocial scientists, vanoda kuti taurira zvinhu zvakawanda-wanda, asi havasati vambondipa tsananguro inogutsa inganyatsoita kuti ndinzwisise kuti chingaite kuti munhu aide kunoenda pabonde nembwa chii. Hanisande wana tsananguru inogutsa inopfuura tsananguru yeBhaibheri. Bhaibheri rinoti iro C H I V I chivi. Zvekunzi makuriro ake ane twuhasha twakabva pane zvaakaita achiri mudiki, akanga achitaurwa mashoko asingafadzi, saka ane twuhasha twakasungirwa mwoyo, ndosaka akuda imbwa. Chinopa munhu wechirume kuda mumwe murume kuti usangane naye pabonde, munhu wechikadzi kuda mumwe munhu wechikadzi kusangana naye pabonde. Ini ndinombotarisa kaini varume, kutarisa chaiko chaiko kuti murume uyu shuwa chokwadi chokwadi nhai miyedu vanhu wee, ndingade chii paari nendebvu dzainadzo idzi? Kana mukadzi akaita ndebvu ishoma shoma hadziwande, asi murume zvida mari seiri, iwo tarisa uchichiva, wonditaurira kuti pakanaka ipapo. Bhaibheri rine tsananguro imwe chete. Mazuva ano ndiri kuverenga kunana Revhitiko, kunana Deuteronomio, zvinhu zvakanyatsopiwa mitemo kubva kare kare naMwari kunzi pakati penyu ngazvisawanikwe zviripo. Chii chinokonzera zvinhu zvakadaro? Bhaibheri rinoti C H I V I CHIV. Ukanzwa mwoyo wako iwewe wakutanga kuda kuzvinhu zvakadaro, unofanira kuzvibvunza kuti chapinda mandiri chii, chandibata chii, chaakundikanganisa chii, ndechiya here chaitaurwa nachidimuro chinonzi C H I V I. Kana waona chiricho, worangarirawo piritsi racho randakataura. Harinetse. Ini nepapfupi ndinoriti J K, neparefu zvinoreva kuti Jesu Kristu. Ndo mushonga wacho. Kana wagadzirisa ipapo wapedza zvose, ukaisa Jesu murevereri muupenyu hwako, unozoona zvichirema kuti iwe uri ngana wechikadzi unonzwa kudangana wechikadzi. Unonzwa zvichirema, unonzwa zvichisemesa, kana kuti ndingati zvichisembura, nekuda kwekuti ropa rigwayana rinenge rashanda mukati meupenyu hwako. Ukaverenga mabhuku aya mutestamende yekare, vanoti Eksodho, Numeri, Revhitiko, Deuteronomio, ukaverenga mabhuku iwayo ane zvakawanda pamusoro pechivi nemurongwa waMwari pamusoro pacho. Izvozvi ndiri kufunga pamusoro pezvaiitwa hanzi naMwari, kana pachinge paitika chivi vanhu vauya ngavauye nembudzi, nenhongo yembudzi, muprista aibate musoro, kana aibata musoro airasirire iende nerenje ichitakura zvivi zvako. Zvino isu mutestamende itsva tine rombo rakanaka. Rombo rakanaka ratinaro nderekuti Mwarika haachada, kana kuti pachikorekore haasada, kuti inini ndiende ndichitora nhongo dzembudzi ndisirasira zvivi zvangu pachikorekore, kana kuti ndichirasira zvivi zvangu pachizezuru. Mwari ava kuda kuti iwe chigamuchira bedzi nhongo yangu kare yandakatuma inonzi Jesu Kristu, yakatotora zvivi zvako ikaenda nazvo murenje ikanozvirasa nokusingaperi-peri. Ndo basa rakaitwa naJesu Kristu. Ndo zvavakaitira iwe, ndo zvavakaitira ini. Hazvitengwe nemari. Zvino chivi ichi ndo chiri kuparadza ukama pakati pedu. Ndo chiri kuparadza ukama chinoita kuti vanhu vanoshanda pamwe chete panenge pangori nenyonganiso. Nyonganiso, nyonganiso. Pane mumwe mufundisi akamboya kumba kwangu achinamata, handisi kuti ndaibvumirana nemunamato wake, asi akanamata achiti Mwari ndinokumbira kubvisa mweya wenyonganiso. Nyonganiso inobva pachivi. Ndobva ndarangarira zvakare mumwe muchinda andinoshanda naye akanakidzwa zvikuru paakaziva inzwi rinonzi muparanzvongo. Muparanzvongo zvinongoreva munhu anokanganisa nokuvhiringa zvinhu. Saka muparanzvongo muupenyu ndisatani, asi mununuri, mudzikinuri, muyananisi ndiye Jesu Kristu. Zvakadii kuti umugamuchire muupenyu hwako? Zvakadii kuti umutore saishe nemuponesi weupenyu hwako? Muteereri, ndati muchirongwa chakapfuura nyaya huru yakanga iri yokuyanana. Uye takaonesana pachena kuti Jesu ndiye murevereri mumwe chete ega muupenyu hwedu. Uye chimwe chinhu chandakaburitsa pachena ndechekuti Jesu haasingori murevereri wevarungu chete, kana murevereri wevanhu vatema chete, kana murevereri wevanhu vekuchina bedzi, asi murevereri wenyika yose. Apa ndichitaura kuti kunyange nemutadzi chaiye anouyawo nemuna Jesu kuti agone kuregererwa muupenyu hwake, anowana kuregererwa uko. Ndinotenda neni ndichitendeuka ndakauyawo nemuna Jesu macho. Jesu ndiye wandakagamuchira ndokubva ndaitwa mwana waMwari chaiye. Nhasi uno ndiri mwana waMwari ofungi, uye ndinoyanana navo Mwari vacho sababa vangu. Chinhu chinondisimudzira chose muupenyu hwangu, ndinoda kusimuka nenyaya yedu imwe cheteyo, nyaya yekuyanana. Kuyanana. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachiti kudii. Chirongwa ndachiti ini murayiro wokuyanana newerudo. Murayiro wokuyanana newerudo. Ndoda kuti titarise kuti ndoupiko murayiro wokuyanana, ndoupiko murayiro werudo. Pandima yechishanu mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 5, shoko roupenyu rinoti, asi uyo unochengeta shoko rake, rudo rwaMwari rwakakwaniswa maari zviro kwazvo, ndizvo zvinotizivisa kuti tiri maari. Ndinoda kuti nditaure pano kuti pane musiyano mukuru pamurayiro weshoko. Hongu mumwe munhu anoti ichi chinhu chimwe chete, shoko rinopfuura murayiro chete, nokuti murayiro chinhu chiri mushoko raMwari, uye shoko rinosanganisirawo kuda kwaMwari muupenyu hwemunhu. Mwari vane kuzarurirwa kwose kwakakwana muupenyu hwedu pamusoro pezvavanoda pamusoro peupenyu hwemunhu. Chinongodiwa chete ndechekuti munhu aite kuda kwaMwari. Munhu anofanira kuchengeta nokuita zvinotaurwa naMwari. Chinhu chiri pachena chero zvazvo chichiita sokunge chinoti netsei. Munhu ngaaite zvaanonzi naMwari ngaaite. Mutsamba yekutanga yaJohani, mashoko ashe vanotaura kuti kana uchindida uchachengeta mirayiro yangu. Mudikani, kana chiri chokwadi chaicho kuti unoda Mwari, uchachengeta mirayiro yavo. Handifungi kuti chingava chinhu chakakwana kuti munhu ati ndinoda Mwari iye asina chinhu chaanomboteerera Mwari vacho. Chengeta mirayiro yaMwari ugoita zvinotaurwa naMwari muupenyu hwako. Ndinotenda Mwari vanotaura zvinhu zvizhinji muupenyu hwemunhu kuburikidza neshoko ravo. Chengeta izvozvo. Handiti mwana mumwe nomumwe anotarisirwa kuteerera baba vake. Chinenge chataurwa nababa anenge achifanira kuchitora achichiita. Ndizvo zvimwe chete nekuna Mwari wedu. Mwari zvavanotitaurira muupenyu ndizvo zvatinenge tichifanira kuti tizviite. Ndicho chinhu chingakupa kubudirira chaizvo muna Mwari. Ndinotenda kuti vose vatinoverenga vakabudirira mushoko raMwari, vakabudirira chete nokuchengeta shoko raMwari vachiita zvavanorayirwa kuti vaite. Pasina kutevera Mwari hapana kubudirira muupenyu hwedu. Pandima 6 mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, uyo unoti ndinogara maari unofanira kufamba sezvaakafamba iye. Hatingagone hedu kuti munhu aite zvose izvo Jesu aiita uye kufamba semafambiro aJesu chaiwo, asi chinhu chikuru ndechekuti munhu arevese mwoyo wake pakuda kwaMwari. Kana munhu achinge aita chinhu ichi chete, ndinotenda Mwari vachangomugonesa ivo pachavo. Ufunge Mwari vanoshamisa. Mwari vane simba rekugonesa kuita zvinhu zvaunofunga kuti haungazviite muupenyu hwako zvachose. NaMwari ava hapana chinhu chingakona. Zvinhu zvose zvinoendeka chete nekuti simba racho nderavo. Zvanzi neshoko raMwari, munhu mumwe nomumwe unoti iye anogara maari ngaafambe sezvaakafamba iye Jesu wacho. Hazvibatsireka kuti munhu uti uri muna Jesu asi uchifamba zvakasiyana naJesu wacho zvachose. Handifunge kuti chingava chinhu chine ungwaru. Munhu anonamata kana kuti muKristu ngaashuvire chaizvo mumwoyo kufamba saiye Kristu Jesu wacho. Ngatirege kuzvinyengedza muupenyu hwedu tichiti tiri maKristu isu tichirarama upenyu hunopesana naJesu. Unyengeri hukuru chaihwo. Uye chinhu chinondinakidza chete ndechekuti haasi Mwari waunenge uchinyengedza asi iwe pachako ufungi. Ndine urombo ufungi. Rudo ndicho chimwe chinhu chandinoda kuti tidzidze muchidzidzo chino. Uye chinhu chinofanira kushumira chaizvo muupenyu hwemuKristu. Rangarira kuti ndati chirongwa chino ndiri kutarisa murayiro wokuyanana nowerudo. Murayiro wokuyanana nowerudo. Saka tatarisa murayiro wokuyanana. Watati unogona kuyanana bedzi naMwari kuburikidza nekuteerera Jesu Kristu, kuburikidza nekuteerera shoko raMwari. Iye zvino ngatichitarisai murayiro werudo. Murayiro werudo. Mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri pandima 7. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, vadikanwa, handikunyorerei murayiro mutsva asi murayiro wakare wamakanga munawo kubva pakutanga. Murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa. Shoko racho ratakanzwa kubva pakutanga ndiro shoko riri mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chekutanga pandima yekutanga. Johani anotaura kuti haasi kuda kuti taurira chinhu chitsva asi anongotipa murayiro wekare. Mutsamba yekutanga yaJohani ndimo matinonzwa mavambo emurume anonzi Kristo Jesu. Jesu akatanga ari mweya, mushure ndokupinda munyama. Johani anopfuurira mberi achiti kudii. Ngativerenge mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri pandima 8. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, pamwezve ndinokunyorerai murayiro mutsva chiri chinhu chazvokwadi kwaari nokwamuri, nokuti rima rinopfuura chiedza chazvokwadi chotovhenekera. Sei chiri chinhu chitsva kumutendi akashandurwa nomweya mutsvene? Nekuti chinhu chaakapuwa nomuchinjikwa mweya mutsvene asati avapo. Saka ichi chinhu chitsva ufunga, hama yangu. Vatendi vanhu vanenge vachifanira chete kuita kuda kwaMwari uye nemwoyo wose. Mutendi ndiye munhu chete anofara mukuita kuda kwaMwari. Mumwe munhu asiri mutendi handifungi kuti chinhu chingamufadza ichocho. Rimwe dambudziko rine munhu muupenyu nderekuti munhu anongoda chete kuchengeta tumwe tumitemo tushoma twaanoda iye chete uye twaanofunga kuti ndityo twakareruka. Mudikani, munhu anoda kuita kuda kwaMwari anoita zvose zvinenge zvichitaurwa naMwari. Chinhu chipi nechipi chinotaurwa naMwari ndicho chaanofanirwa kuita. Hazvinei kuti Mwari vataura chinhu chitsva here kana kuti chitsaru. Ndinoda kukutaurira, hama yangu, kuti rima rapfuura. Chiedza ndicho chava mudariro nhasi uno. Wadii hako kurarama muchiedza? Ini ndinodawo kurarama muchiedza uye ndichirarama zvandinonzi naMwari ndiite. Ishe Jesu ndiye chiedza changu nguva dzose, uye ndiye munhu chete akararama panyika neupenyu husina mumwe munhu angagona kuutevedzera. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 9 mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 9. Shoko roupenyu rinoti, uyo unoti ndiri muchiedza achivenga hama yake uchiri murima kusvikira zvino. chinhu chisingagoneki muupenyu hwemutendi kuti ararame muchiedza iye achivenga hama yake chaiyo. Kana uchiti uri muKristu, iwe uchivenga mumwe muKristu, ini ndinotenda kuti pane chimwe chinhu chinenge chakakanganisika chaizvo nokutenda kwemunhu iyeyo. MuKristu ngaave munhu ane rudo chairwo. Rudo ndicho chimwe chinhu chinozivisa hunhu hwemuKristu. Kana uchiti uri muKristu hama, ngazvionekwe nerudo rwako. Rudo chinhu chikuru muupenyu hwedu isu vana vaMwari. Tinofanira kuva nerudo sababa vedu Mwari. Ufunge Mwari havavengi munhu. Chinhu chinovengwa naMwari ndicho chivi chinoitwa nemunhu. Handireve kuti hakuna muKristu ane tutsika twausingadi. Izvo ndinozviziva kuti vakawanda vaKristu vanoita zvimwe zvinhu zvausingadi. Asi ndinotaura kuti usavenga munhu. Kana une rudo chairwo, hauvengi munhu, asi unomubatsira chaizvo nemwoyo murefu, uchiita murudo rukuru rwaMwari. Ndoo zvandaitaura mune chimwe chirongwa, muzvirongwa zvakapfuura, ndichiti dambudziko riri muimba yaMwari, dambudziko riri muchechi, dambudziko riri mumasangano echiKristu idambudziko rezino irema. Dambudziko rekuti unotarisa hama yako uchinyebera kuisekerera, asi mumwoyo mako uchiivenga. Uchinyebera kusekerera hama yako, asi mumwoyo mako uchitofara kuti dai zvakaipa zvikaitika kwaari. Kana uri munhu akadaro, uri kutyora murayiro werudo. Muteereri, ndati pane murayiro wekuyanana. Kuyanana kunouya kuburikidza naJesu Kristu. Pane murayiro werudo. Rudo pakati pehama.